Nengo dze MDCT na natu pamwe nemutoro wenhau anoshanda akazvimiririra vamiswa pamberi pedare ra Major Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutadzisa motokari pamwe nevanhu kufamba zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri nezuro. Mutongi wedare vaDouglas Chikwekwe vatura mutongo wekuti hurumende iferefete kurohwa kwakaitwa nhengo dzeMDCT idzi idzo dzinosanganisira nhengo yeparamende MDCT vakapinda muparamende zvokudomwa nebato ravo kana kuti proportional representation uye varisa chigaro weboka remadzimai muMDCT amaironi yabunjira. Gweta revasungwa ava vaobei shava vaudza dare kuti amaibunjira pamwe nevamwe vavo vese vavakasungwa pamwe chete navo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Amaibunjira vanzi vakakuvara musoro uye vakazvimba zvidya uye vasungwa vese vakakuvara zvakaipisisa zvokuti umwe musungwa anga achitadza kugara mumwe achibvinina ropa pagumbo. Muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Bhabhurandoro vati hurumende haina dambudziko nekuti vasungwa ava varapwe vari muusungwa uye vati vasungwa ava vanogona kunge vakarovana vari kukamba yemapurisa. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Dan Mochuma akasungwawo pachiitiko chanezuro ichi icho chakarovesawo mumwe mutori wenhau anoshanda kuThe Zimbabwe Mail Angela Jimu. Vashava vati Chuma akakuvara musana nemaoko uye vati vasungwa ava vanogona kufa kana vakasarapwa nekukasika.
Mutongi sekutaura kwavaita vati ivo state ichaongorora kuti vanhu vakarwa sei kunova kuinvestigator asi data risati rapuwa rekuti ndirini kunofanira kuuya ripoti iyoyo yemainvestigations. Tanga takumbira kumutongi kuti pave nespecific date rekuti musi wakati state ngainge yava ready nemainvestigations ayo ripoti yoiswa padare. Saka dare rati richazoongorora izvozvo mangwana robva rapa mutongo waro kuti state by such a date should have produced the investigative report.
Vachikwekwe vati chikumbiro chekuti vasungwa ava vatongo vachibva kumba chichanzwikwa mangwana sezvo vati nguva yanga yapera kuti chikumbiro ichi chinzwikwe nhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvora kushandiswa kwechisimba kwakaitwa nemapurisa. Zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri muSouthern Africa vanowo kututwa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kushandisa chigaro chavo chitsva cheusa chigaro hwesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC mukusimudzira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nedzimwe nyika dziri muSADC. Vechidiki veMDCT vakazvindikitwa nemapurisa pavairaitidzira muHarare vachiti vanoda kuti vamugabe vazadzise dama ravo pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera rokuti vachawanisa vanhu mabasa anodarika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.